Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvose zvine chekuita nekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota zvakachengetedzwa zvakasimba. Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika vanoti vave kushanda pamwe chete nechinangwa chekuita sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopandukirwa nevana vevaimbove varwiri verusununguko avo vari kupika kuvatadzisa kukunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makomishina eZimbabwe Electoral Commission anoti zvose zvine chekuita nekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota zvakachengetedzwa zvakasimba. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya mashandiro evatapi venhau panguva yesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Mumwe wemakomishina maviri ezeka ange aripowo pamusangano uyu, amai Faith Sebata, vaudza Studio 7 kuti vanhu havafanirwe kutyira kuti pane zvingaitwe zvingakonzera kusafamba zvakanaka kana kubiridzirwa kwesarudzo.
Isu tinoziva kuti data yedu iri very secure. Inochengetwa mune vanhu vesecurity. Painochengetedzwa, hapabvumidzwe munhu kuti apinde imomo. Even isusu makomishinazi atipindi mo tisina kuperekedzwa nemumwe wema security officers kana kuti anosebenza imomo. Haisi area yekuti unongopinda uchibuda. Haisi area futi yekuti pane munhu anova outside anogona kungopinda achimanipulate data inenge iriko. Hazvigoni kuitika. Data yakachengetedzwa zvakanakisisa chaizvo and is secure.
Amaiseba atavatiwo, gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota richacheneswa zvekuti hazvingaite kuti pave nemunhu mumwe chete anogona kunyorwa kakawanda kana kuti anogona kuvhota kanopfuura kamwe chete panguva imwe chete.
If it's an error yokuti mune same numbers as you are two different people, zvichioneka nemufananidzo womunhu, unogona kuiswa pa exclusion list. Uri pa exclusion list azvirevi kuti hauchagoni kuvhota. Unogona kuapila kuti urectify situation yacho zek ichikubatsira. So vanhu vasatye, ngavati vakaona zvichiitika vauye. Tiri kuti kuno inspector voters roll kwakakosha. Munhu wese ngaaenda no inspector kuitira kuti azoziva kuti zitaranguririko and zveshuwa madetails angu ese zvese zviri correct.
Pane kushushikana kune vamwe veruzhinji pamusoro pekunonzi kusabuda pachena kwezek pakuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota ari kuchengetwa sei. Vamwe vanoshushikana nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vane zvitupa zvine mazuva ekuzvarwa nenhamba dzechitupa dzakafanana, asi ivo vari vanhu vakasiyana. Izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kushandiswa seimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo. Paronyere kuperwe kuti mapepa anoshandiswa pakuvota kana kuti ballot papers akatodhindwa kare. Va Daniel Chigaru vanovezve mumwe commissioner wezek vati hazvigone kuti mapepa aya adhindwe kana vanhu vanokwikwidza musarudzo vasati vataurwa nenomination court sezvinodiwa pamutemo. Vati zeki ichataura zvizere panguva yakafanira pamusoro pezvekudhindwa kwemapepa ekuvhotera vakatiwo vatapi venhau pamwe nevezvematongerwo enyika vanobvumidzwa kuona panenge podhindwa mapepa aya. Asi mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vati vezeki havafanirwe kungotaura chete asi vanofanirwa kuonekwa vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti vanoita basa rakanaka.
Kukuzeki kuti irambe yakapata akatimbembisha nekuramba kuti ballot papers azikamu kuti anapirindwa sei. Isu tiri kuti ngazviitwe pajekerere. Kana zvaitwa pajekerere, munhu wese unogutsikana kuti ari kupinda musarudzo yakachena, sarudzo isina kuderedzira.
Pamusangano uyu vatapi venhau vachema-chemawo nenyaya yekuti vanonzi vanyorese kuzek kuti vakwanise kunyora kana kutefenyura nhau dzine chekuita nesarudzo. Lee Mangena anoshanda neSky's Metro FM ndemumwe wevatapi venhau ati haone pane chikonzero chekuti zek iite izvi.
Ndiona sokuti kana kune accreditation yenational yagara iripo yeZMC handioni kuti reason why they should make people accredit again kune zvinhu zvemaelections nekuti zeki ndeye hurumende, ZMC ndeye hurumende.
Zvichakadaro vaDavid Coulthard avo vanove gweta uye vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vaudza musangano mumwe chete kuti havaone sarudzo dzichikwanisa kuve dzakachena kana nevhenyuro yehurumende yeZimbabwe Broadcasting Corporation ichiramba yakarerekera kudivi rebato reZANUPF. Vakoltati vati kuita izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika vakatiwo kunyange hazvo izvi zvichigona kunetsa zvakakosha kuti vanorwira kodzero dzevanhu vakwire kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Musangano uyu ndewemazuva maviri kusvika mangwana uye wakarongwa nesangano reZimbabwe Union of Journalists. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika vanoti vave kuzoshanda pamwe chete kupedza mhirizhonga munyika pamwe nekurwira kuti nyika iite sarudzo dzejekerere. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Pavaita musangano nevatori venhau muHarare, vechidiki vazvipira kushanda pamwe chete vanosanganisira vebato reMDCT Chamisa neinotungamirwa naMuzvare Kupe, MDC inotungamirwa navaWalshman Ncube, ZANUPF, ZAPU, Transform Zimbabwe neNational People's Party. Vachitaura pamusangano uyu, munyori muboka revechidiki reMDCT Chamisa, vaLove More Chinoputsa, vati vechidiki vabatana pasi peJoint Youth Liaison Committee, chinangwa chavo chiri chekurwira sarudzo dzejekerere.
Taungana sevechidiki vezvematongerwo enyika vakasiyana siyana nedonzvo rekuti tinoda kushandira pamwe chete kuti tinge tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachizofota murunyararo uye kuti munyika munge mune kugadzikana kwakanaka pasina mhirizhonga inenge ichiitika. So tiri vechidiki vemapato akatisiyanei ende donzvo redu guru nderekuti dai waro takwanisa kukurudzira vechidiki vatinotungamira kuti vanzwisise zvakakoshera kurunyararo munyika uye tiri kuda kukurudzirawo kuparticipata kwevechidiki mune zvematongerwo enyika zvichifambisa kuti Zimbabwe igogara zvakanaka. So tati isusu nhasi tiudze ruzhinji rweZimbabwe kuti chine chirongwa chatinacho chekuti tizoshandira pamwe chete sevechidiki. Tine maprograma akawanda atichada kuzoita ekuenda kunzvimbo dzakasiyana, kumacommunity akasiyana siyana, tichitaura kuti nemhaka yeye vechidiki vachifanira kunge vari pamberi pekukurudzira runyararo.
Vachinoputsawo vatiwo vechidiki vanga vari kungoshandiswa mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nekurwisaniswa asi pasina chauviri chavanowana.
Kwenguva yakareba vechidiki vanga vachishandiswa, kwenguva yakareba vechidiki vanga vachirwisaniswa, kwengo ya kareba vechidiki vanga vasinga uone simbara vanaro maringene manamba avanao kuti tisu takawanda munyika. So tikuti isusu atatsarisa tikaona kuti tirambe tichingo manyira vakuru, kuti tirambe tichingo shandiswa nevakuru, kuti tirambe tichingo shandiswa kupokana nekupokaniswa hakuna kwazvingatisvitsa. So isusu tiri kuti tatadza tikaona kuti aiwaka nyika kwairi kuenda yoda kuti paite muonera pamwe vechidiki tikamboedza kubata pamwe zvisinei nekuti unobva kubata uripi zvinogona kuti yambutsa senyika yeZimbabwe.
Vataura vakamirira sangano reZimbabwe African People's Union vafungai Mupanguri vati sevechidiki vanoda kuvaka Zimbabwe itsva ine runyararo.
Tabatana nevechidiki tichida kukurudzira kuti mumaelections atiri kupinda 2018 asave nemhirizhonga, asave nekuurayiwa kwevanhu sezvatakamboona kumashure kwekutanga, kuti takaona zvakakodzera kuti isu sevechidiki tibatane mukuumba Zimbabwe itsva sezvo takabva muutongi hweudzvanyiri waRobert Mugabe nevamwewose. Saka tiri kuda kuti isu vechidiki titore danho iri rejoint and engagement kuendesa kumaruwa. Tinodzidzisa vechidiki nekuti vechidiki ndo vari kushandiswa kuburikidza nevari kushandiswa nezanupf nemamwe mapato nezvematongerwo enyika anova ari muhurumende.
VaIan Shona Hamandishe vebato reNational People's Party vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vabatane sezvo zvinhu zvavanoda zviri zvimwe chete. VaHamandishe vatiwo vanoona sekuti vakataura nezwi rimwe sevechidiki vanogona kunzwika.
Isu sevechidiki taona zvakakosha kuti tibatane nevamwe vechidiki vamwe mapato nokuda kwokuti zvinhu zvatiri kurwira kana kuti zvinhu zvatiri kushingirira zvinhu zvimwe chete. Saka isu semusangano weNational People's Party taona kuti zvakakosha kuti tibatane pamwe chete nevamwe kuti inzwi redu rinzwikwe, nekuti tikada kuti timire tiri choga zvimwe inzwi redu harigoni kunzwikwa, asi kana tikabatana nevamwe nhau yedu inogona kunzwikwa ikatambirika zvakanaka.
Vechidiki ava vanotiwo vari kutarisira kuramba vachibatana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo bato reZANU-PF ranga risina mumiririri paitwa musangano nevatori venhau, vechidiki vanga vari paava vati bato iranga richiuya kunhauriranwa dzavaiita. Hatina kukwanisa kubata vechidiki muZANU-PF kunzwa divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sachigaro vesangano rinozviti Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association kana kuti CAUSA vamunyaradzi shoko vanoti sangano ravo riri kushanda zvakasimba mukuona kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa havakundi musarudzo dzichaitwa munyika. Vanoti vatanga chirongwa chavo chavanotarisira kuparura munyika yese mwedzi uno usati wapera uno chehashtag Operation Junda Must Fall. Vashoko vanoti chirongwa ichi ndechekurwisana neuori, udzvanyiriri nekutongwa kwenyika nemasimba echiuto. Vashoko vanoti sevana vevaimbo vevarwiri verusununguko, ibasa ravo kurwira gwara rakarwirwa nevabereki vavo. Tinzwei kuna vaLevison Chambati vataura vakamiririra sangano iri.
Zvavakati Mugabe aende ndozvatiri kuona nanhasi ndozviripo, kana kuti zvatovawee. Saka tiri kuti isusu vatadza kuti vaite zvinhu zvanhu zvakatarisirwa nevana veZimbabwe. Saka pari zvino vanofanira kunge vachifanira kunge vachitosiya basa, nekuti vakati vatadza kutoita wese kudarika Mugabe richimupa yanga iri pachigaro. Ikozvo tine problem, tine maelectoral reforms asati aitwa, ndo zvaingoita Mugabe izvozvo. Kurarama kwevanhu kuri kutooma ikozvo, hapana kana fiwo muZimbabwe, zvinhu zvakatoomira vanhu, zvokutonyanya kutooma. Vatadza kutonga zvavakatitarisira sezvavakwanisa nguva chiita.
Kune vamwe vari kutaurawo vachiti ava kana vari vana vemawar veterani kureva kuti iZANU-PF imwe chete iyoyo, sei vari kuchema-chema pamusoro pezviri kuitwa nemusangano wavo.
Musangano wavo tikatarisa vari kupane nyaya dzekuti kune njunda ndiyo yabata. Hatisina yeino civilian government, tine yakutaita kuti iyo njunda government inova ndiyo ine mauto ndo ave panyanga, zvokuti mawar veterans varaswa, vanhuwo zvavo varaswa. Saka takuona zvinhu zvese zvakuita kunge zvakaitaona naIdi Amin, zvokuti mauto ndiye akutonga nyika. Hatifaniri kunge tichialawa kuti tinge tichibvumidza kuti nyika itongwe nemauto. tradition. Saka vanhu vanofanira kunge vachisiya basa. Vanhu vanofanira kutosiya zvavari kuita kuti vanhu muZimbabwe tizive kuti tida kuita ino civilian government. Valavo vanhu vanodiwa nevanhu kuti vange vachitonga. Opposition neMDC iyo zvanhu PF yacho kanyikwanisawo futi kuti inge ine vanhu chaivo chaivo. Vanokwanisa kunge vanhu vasiri mauto vanokwanisa kutonga toti ngavapinde pachigaro vange vachitonga ndo zvatiri kuti ndai inofanira kunge ichiita semasi 4.
Saka muri kutarisira kuti nyika yese ichatambira zvakadii chirongwa chamuri kuita ichi muchidimo?
Tikatarisa iko zvino njunda haina vanhu vari kumboisa, vari kumanikidza vanhu kuti vatonge vanhu. Vanhu havasi kuda kutongwa nemauto. Saka vanhu, programu yatiri kutanga kuita iyi yakatomirirwa nevanhu, takatomirwa kutozviita sezvo zvakananga nemaelections. Vanhu veZimbabwe vachatitambira zvakanaka nekuti havasi kuda iyo njunda iyoyi kuti inge ichitonga nyika. Saka tiri kuona hatina problem, vanhu vachatitambira zvakanaka. Hatina kana problem, munhu usatongotaurira izvozvo. Tiri kuona achititambira kuti enderai mberi, tinokusapotai.
Avo vanga vari vaLevison Chambati vataura vakamiririra sangano rinozviti Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. Tiri panyaya imwe cheteyo, tabva tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University kuSouth Africa Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yekuti vana vemawo veterans vanoda kuita campaign against vamunangagwa. Remember, mawo veterans, majority yavo vanga vari veZANU PF. Naizvozvo vana vavo vanga vari asi kuchipokana kuitika kwevana ava neZANU PF kwabuda mukutorerwa masimba kweone faction yeZANU PF kwakaitwa faction yatingati G40. Tikatarisa language inoshandiswa navashoko, language yatinowana kunyange tikatsvaka kunana va Jonathan Moyo, vana vana va Patrick Zhuwao, language yekuva anti Munangagwa as president. Ivo kana vachiti vana vemawo veterans vanoda kubvisa vamunangagwa pachigaro kana kuti vasavhoterwa.
Zvazvataridza kuti zvinhu zviri kuitwa zvichitaridza upatsu upatsu hwemafaction azvo, zvichaisimudza izwi here ringanzwike?
Tingati zvinhu zvinoita galvanize vaya vakanga vapatsanurwa, kana kuti vakanga vatsakatiswa veG40, zvinovapawo simba kunzwa kuti pane mavoices ari kusimuka. But zvinopawo simba zvekare kuopposition, sekutaura kwandaita kuti vaone kuti pane mukana apa, mukati meZANU hamuna mufaro, imba isina rugare. Saka overall zvine influence kuoutcome yevanhu vachaenda kunovhota vaine tarisiro yechange. Zvine influence kune vanoda kuita participate mukati mezvematongerwo enyika kuti vaunze change.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University kuSouth Africa Dr. Chikanai Masia vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muBangladesh ratambira mutongo wedare repasi wekupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune aimbove mutungamiriri wehurumende Khaled Zia akawanikwa muna kukadzi aine mhosva yekushandisa zvisizvo mari ingada kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru emari yehomwe yekubatsira nherera panguva iyo aive mutungamiri wehurumende kubva muna 2001 kusvika muna 2006. A apo zvave pachena kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Masangano anomiririra vana veZimbabwe ari kunze kwenyika ave kukurudzira vanhu vanokwanisa kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota kuti vaite izvi pamukana wemazuva 11 wakavhurwa zvakare neZimbabwe Electoral Commission kubva musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno. Kunyangwe hazvo vana veZimbabwe vari kugara kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti vabirwa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo kuti vavhote vari munyika dzavagere. Mutungamiri werimwe remasangano ari kurwisa kuti vanhu vavhote vari munyika dzavari reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vanoti sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano ari kunze kwenyika mukukurudzira vanokwanisa kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota pamwe neavo vakanyoresa kare kuti vaende kunoongorora kana mazita avo akanyorwa zvakanaka mugwaro revavhoti rekutanga ravepo. VaMutama vakaburitsawo vhidhiyo yekuratidzira kwavo iyo yevari kuvhota kwavari vachiti imwe yenzira dzekukurudzira hurumende kuti ivabvumidze kuvhota ndiyoyo yekuratidzira. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri abata VaMutama kuti tinzwe zvizhinji.
Tine kugunun'una kukuru panyaya iyoyo nekuti mamiriro edu tinoti isusu nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe dziri pamakakatanwa kana nyaya dzesarudzo dzisina kugadziriswa, kusanganisira nyaya yekusarudza vatinoda kuti vatitungamirire isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari mhiri kwamakungwa. Saka zviri kuitwa neZEC tinoona kunge vari kuita zvekukasira kuti zvinzi takarejista vanhu kwikwidzo dzoitwa, asi zvinoda kugadziriswa zvisina kugadziriswa zvinoenderana nenyaya dzemitemo yesarudzo.
Tinonzwa kuti ZEC yavhura mazuva ekuti vanhu vasina kukwanisa kunge vachinyoresa kuvhota vanyorese kuvhota. Imiwo sangano renyu rine zvariri kuita here kukurudzira vanhu kuti vatore mukana iwe kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota sezvo zvabuda pachena kuti kuvhota vari munyika dzavari hazvisi kubudiriri?
Tiri kushanda nemamwe masangano ari muZimbabwe akaita se 5 Million Vote Effect, uyezve tiri kushanda neZimbabwe Exiles Forum kuti vakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kunyanya nemuNamibia nedzimwe nyika dziri muAfrica kuti zviende kunonyoresa iyo ngirini registration isati yavharwa. Inyaya yakanaka yekuti vapa mumwe mukana wekuti vana veZimbabwe varegiste panguva inoiyi. Kunyange zvazvo isu vari kure kure sekuno kuna naAmerica nekuna naAustralia tinogunun'una kuti taifanira kupiwa mukana wekuti tiregistre tiriko kana kuregistrera kumaembassy.
Zvamungatarisira kuti zvingaita kuti musarudzo dzinouya vana veZimbabwe vari kunze munzwikwe ndezvipi?
Naizvozvo takatanga chimwe chikamu chemock voting chekuti tinoda kuti vana veZimbabwe vari mhiri kwamakungwa vataridzire vachitumira mavhidhiyo pasocial media vachiratidza kugunun'una kwavo vachiti ini iri ivhoti rangu ndiri mudiaspora uyezve ikodzero yangu, kuti varatidze kuhurumende nemamwe mapato ari kupikwidza kuti nyaya yekuvhota kwevanhu vari mhiri kwamakungwa inyaya yakakosha uyezve inyaya inotarwa nemutemo mukuru wenyika yeZimbabwe.
Tichitarisawo idzo sarudzo dziri kuuya munyika, munoona dziri sarudzo dzichaitwa nezvakachena here kana murunyararo?
Tiri kugunun'una zvikuru kuti sarudzo ichaitwa isarudzo ichaunza makakava zvekare. Ndosaka tiri kuti isusu zvinoda kugadziriswa ngazvigadziriswa, dzingave nyaya dzemaballot box nemaballot papers nevari kusupplya nedzo nyaya dzekodzero dzevana vari mhiri kwemakungwa kuti vasarudzo vavanoda dziwanikwa dzichiremekedzwa. Ndo kuti sarudzo painobuda inotambirwa nevanhu vose vari muZimbabwe nevari mhiri kwemakungwa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Vechi chitendero chechi Muslim nasi vatanga mwedzi we Ramadan kushika musi wa chikumi 14. Mutungamiri we America va Donald Trump vati Ramadan inotifungisa zvizhinji zvakanaka mukati meupenyu hwevanhu vemuAmerica. Vatiwo vanhu vemuAmerica vakaropafadzwa nekuti bumbiro remitemo yavo rinovabvumira kupinda muzvitendero zvavanoda. Vatrambu vati bumbiro remutemo iri rinotsigirawo kuti vechitendero ichi vacherechedze Ramadan pasina kupindira kwehurumende. Munyori mukuru wekanzuru inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe kana kuti Supreme Council of Islamic Affairs Sheikh Henry Balakazi vati nguva ino inokosha muchitendero chavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Ramadan mwedzi wakatikoshera isusu maMuslims. Ndiwo mwedzi watakapiwa naMusiki watinotanya chinangwa chiri chekuti tiswedere pedyo naiye Musiki. Mwedzi watingati wechinaini pakalenda yedu isusu the Islamic calendar. So mumwedzi uyu tinotanya kwemazuva anokwana kuita iwo 30 days.
Nemhaka yei muchitsanya?
Chiitiko chekutsanya senzira yekunamata. Chiitiko chatikapiwa naiye Musiki semapiro akaita kune vatumwa vese vakauya kubva nguva yevatumwa vamwari vaprofita vamwe vakanyorwa mumascriptures kubva kunguva dzaana Moses, Abraham nevamwe vakadaro ivava. So isusu mumwedzi uyu tinotsanya senzira yekuzadzisa murayiro watikapiwa naMwari uye tichiita izvi kuti tinge tichiswedera pedyo naiye Mwari Musiki kuti isusu kubva nguva dzemangwanani kusvika mangwanani mambakwedza kusvika panonyura zuva pai kumazuva rodoga inguva yatinenge tisingabate zvekudya kana zvekunwa kana angave madesires mamwe emuviri aya tinenge tambozvinyima.
Ndinoona kuti Ramadan inocherechedzwa kusvika musi waJune 14 gore rinoi. Chii chinenge chichiitwa kwemwedzi wese uyu?
Tinotarisira isusu tinenge tichitarisira kuti panguva iyi maMuslims ese inguva yekuti kwatiri isusu spiritual pamweya tikutarisira kuva tiri vanhu vasimukira, tikutarisira kuti vanhu vese vechiMuslim vanenge vari muenzaniso kuvanhu vese pasi rose kuti kana tichirarama sevanhu ngatiraramei nenzira yakadari inova nzira inokurudzirwa naMwari Musiki. So ndo zvatinotarisira kunge tichiita pamazuva 30 iwayaya.
Avo vange vari munyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs Sheikh Henry Balakazi vachitaura vari parunare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri veStudio 7.
Let's talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kunzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp nepaFacebook page yedu yeVOA Shona panyaya dziri kuitika munyika. Panyaya yekuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari woramba uchikwira uyezve vamwe vachiti mafuta aya ave kushayikwa. Madzibabakanisi yomushavi vanoti yes, kubhangeti hatina petrol, only diesel chete iri kuita $1.43 per liter, kublack market ichiita $2. Mangwana ndiwe ari kuti iye it never rains in Zim but pours ari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingodzikira munyika. Dr Nero mwoyo ndizvo vanoti wave mugariro pane paanga achiwanikwa here? Richard Moyo ari kuti zvicharevewa here? Musa Kind ari kuti isu tiri kuwana paMozambique nekuti muZimbabwe macho ari kudhura. Panyaya yekuti vamwe vana venhengo dzesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vopinda muurongwa hwekusvibisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiti havadi kuti vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vasiri kuita zviri kutarisirwa nevakarwa muhondo yerusununguko. King Shepherd vanoti vasashandiswe neG40 vapfana ivavo. Alois Ngoshi anoti vava kuziva zvavari kuita manje dai vakangorevesa. Brian Mazambara anoti zvinobatsirei kuramba muchitaura zvehondo musingataure zvebudiriro yenyika? Ndo zvauraya nyika kusvika kudhinda bond paper kwakuti bond note. Pave kuda munhu anonyurura nyika yanyudzwa mumadhaka chete, kwete avo vaikama mombe vachidambura minyatso asante sana. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mubva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ngatisanganei na 8 o'clock pachirongwa cheLife Talk. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama inspection centers lapho isikhayela khona ivoters roll lite nalethi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile, njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers abe 411 ahlavulwe kanye kanye wonke mhla ka 19.
Ikomishini ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Ukulunganga konke kwemese, ngiyathemba ukuthi i-DEC ngempela izokwazi ukuthi kwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le message ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazeki le message. Inkinga esinayo lahlekathi eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nosiko kuliqiniso.
Izek isixwayise njalo uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa isiMuslim eZimbabwe amanyana labanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ikhangelele ukuqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota kuqala mhla ka 19 kulinyanga ngomgqibelo kusiya kumhla ka 29. Kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho, loba nje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo, unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka siloko siregista abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe lamanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers enalawa ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho isikhayela khona i-voters roll lite nalethi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile, njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers abe 411 ahlavulwe kanye kanye wonke mhla ka 19 kuze kuyefika mhla ka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into eqakathekileyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khona lapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngangithe ngizavotela lapha kodwa sendintshile sendihlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kathi sihlala phakathi edorobheni uyakwanisa proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. Kuyahle kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala ku-voters roll ngesikhathi sama elections. Laba abarejistare kathesi abasoze ba-inspecte kodwa amabizo abo azayangena ku-voters roll election ingakaqalisi. Bazahle labo baqondele izithupha zabo kuma-polling stations nxa sokuyi-election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesni umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluzakupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota ethi banengi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Uhlelo lokuhlolisisa i-voters roll uhlelo oqatheke kakhulu kodwa ngaphezu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banelise ukurejista laba abangarejistanga. Bona zani luhlelo luqatheka kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisi kakhulu esabelini sasemathebeleland North South labo Bulawayo ubana berejisti ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland North kakhulu kukhanyela incinyane kakhulu. So kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithola ukuthi indawana kumele berejista khona zikhatshana kakhulu ngoba ama-districts asemathebeleland kakhulu onkayi otsholotsho olubhani ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezeki layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazilichumi lasifica munwe munye kusiya mhlazi ngamachumi mabili lasifica munwe munye izek isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo ku-voters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini yezokhetho isixwayise uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wethu lenamuhla, iZimbabwe Electoral Commission ithe kayilani lokwenza lalumbiko. Ixwayise labo abaqalela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Izek iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani loZulu ngeWhatsApp. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni, yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphazamisa abantu bagcine bengasavotanga.
Le imesethi egcwele nje zolonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu.
ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke kwemesi. Ngiyathemba ukuthi iZAC ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le mesej ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwaZAC le mesej. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzayo esesiyangisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje ngokuthi bagijima ngokhetho, kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba ukhanya uphakamisa umnanga kwalumbiko, singathi ungaba uthunyelwe yizanu yini kumbe yisigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilokhu izena imarket ngeinformation yamanga. Nti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo, kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona nanomnumzana lo wasiyangisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokhu, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo bonke bona ama-parties oyi-two yenana ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngaphi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi, phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga. Maningi amanga asewakhulume ngo-president wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
UMnumzana Khaliphani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo sebesungule umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lodlakela ngaphambilini kokhetho. UGibson Bebe usipha loludaba.
Abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU-PF, iMDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lekhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU lamanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo, ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokubamanyanisayo. Abasakhulayo beZANU-PF bengekho emhlanganweni owenziwe lentathelo izindaba namhlanje emini, besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Mochi Noputsa unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukaniswa ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. ecizelela kulokhu omunye osakhula eHarare umnumzana Laslot Mpofu uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokheleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu le and into eyamukelayo especially uma kuvela kwabasakhulayo, into ebesiyikhangelele since kudala, into ebesiyifuna and masikhathesi sokwenzakala kuyathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu, ungenani ukuthi usuka ngaphi, noma owezanu noma owe-MDC noma owangaphi. So kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokhu, sebedecide ukuthi babambane benze into eyiwanye.
Ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano.
Kuyinto enhle sekuthi ama-youth eZimbabwe they are working together and try to improve ilizwe, bemake sure thona ama-activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything. Kodwa engiconcerned ngakho ukuthi iZANU was not a so bengizuza khona ukuthi when it comes to ubambana kwethu as ama-youth, are they really serious about it or iphongukudlala nje bafuna ukukhohlisa nje ukuthi bona their parent passed away, kodwa bona bavodwa ngale eceleni. So I think that is a cause for concern.
Egwalweni lwabo olwethulwe emhlanganweni lentathela izindaba lo bagoqele udaba lokuthi lobanje abasakhulayo bebaningi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7%, impi yabo igoqela ukusilela kwemsebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye, kodwa benganikwa amathuba. Bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa. Bagcizelele ukuthi lesi sinqumo abasithetheyo isinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule. Umnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi leli nyathelo lizanceda ikakhulu isizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni.
Ukubambana lokhu esikwenzileyo ukuthi sibone ukuthi segcina ukuthula nti lokubambana imove ewise, ngoba thina kithi it is affecteka kakhulu ukudlula abantu abadala. So thina singabambana kungele ukuthi wena ungeyiphi part kumbe ungeliphi bandla, kebe kuzanceda thina labantu abethu esizakwanisa ukuthi sibazale lathi, ngoba thina sifuna imisebenzi khonokho esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze. Akumelanga sizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngwe-MDC.
Lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisela ukuvota. Zizabuyela ekhaya na izizalwane zeZimbabwe ziyebhalisa kanye lokuhlola ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Malaysia u-Anwar Ibrahim ukhululwe ngemva kokuvalelwa okweminyaka emithathu edluleyo. Ukukhululwa kwakhe kwenziwe phansi kohlelo lokuxolelwa ngumkhokheli walelo lizwe osanda kethwa uKing Sultan Muhammad V. ngemva kokunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Ele North Korea lithi lilakho ukuphuma kunkulumo zokwehlisa ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear lelemelika nxa lelo lizwe lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokuzama izikhali zalo limanyenele le-South Korea. Elemelika lithi lezi nhlelo kazisongozi kwezomvikela. Amakholo esiMuslim eZimbabwe amanyanela abanye bawo emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lo nyaka lokhu kuzincitsha kuqala namhlanje kusihlwa mhlaka 16 Nkwekwezi, kugqitshwa ngolwesine mhlaka 14 loba mhlaka 15 Mabasa, kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esiMuslim eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindele ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini ngasesikolo. Angaqala kudala maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukusithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa ku-Ramadan. Njalo iRamadan right ngenxa yokuthi iyangezelela izivusiso hlezi imphatheka mnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi, bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakunhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekumhambo ezingumango omude loba bethe bagula bephakathi kwakho, bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yabe zamabhizimusi bakwele South Africa egxile esabelweni sakwaZulu Natal eNorthern Region Business Association isixwayise abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi kuleyo ndawo ukuthi kuthi kusiyatshona elakusasa babe sebephume baphela kuleyo ndawo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso legxile kakhulu emalokishini e-Inanda eNtuzuma lakwaMashu edolobheni leDurban ithi abakwamanye amazwe lamba baqhuba amabhizimusi abo ngendlela engathokozisiyo osekusenza wabo njengezalwane zakwele South Africa angahambi kahle. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Northern Region Business Association uMnumzana Vusumuzi Msomi uthi okunye abakusolayo ngalaba bantu bakwamanye amazwe yikuthi abaqashi izalwane zakwele South Africa kumabhizimusi abo. Uthi futhi iningi labo lihlala lokulala emavinkilini amancane la ama-spaza shops or tuck shops abathengisela kuwo.
Kusukela ku-2014 hlala nabo emhlangeni ehlukene eminingi kuze sifike lelungele lo lokuthi sibhale incwadi sibacele peacefully ukuthi esibanikeza u-14 days ukuthi bavale kahle bahambe bese sikwazi ukuthi mabebuya babuya kanjani ngoba ukuhlala kwabo la akusinelisi.
Lokhu sekulethe ukwesaba kwabakwamanye amazwe ngoba besithi kungahle kukhuthaze inyathelo elifanayo endaweni ezijeneyo zelizwe okungadala ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Sekube lezehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa ezedlula ezintathu eziqale ngokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi emalokishini. Kodwa kumnumzana Msomi uyaphika ukuthi isenzo sabo lesi ngesokucwaswa kwalabo abavela kwamanye amazwe ongabangela ukuhlaselwa kwabo. Uthi sebetshela amakhansila, amapholisa lohulumende lesabelo ngenyathelo labo leli esithi lokhu kukhombisa ukuthi akusiyo xenophobia. Esinye ke isizalwane seZimbabwe uthi lokhu kubatshayisa ngovalo ngoba kuyimvama ukuthi uqhamuke xenophobia ikakhulu kulungiselelwa ukhetho kwele South Africa loba eZimbabwe.
Osokufanele ukuthi uma ungabe ungezwa kuthiwa nanku ngapha sekuqale lokhu, sekumele la usuke ubaleke, ubaleke le ndawo ezingani lokuthula, kungavelwa ngokukhulu. Njengoba labo abase KZN sebenikwa amalanga ukuthi basuke, abasuke bengaze bathona berobhana ngokuthi bahlale, ngoba kuyavela ukukhulu.
Loba kunjalo umkhokeli kahulumende kulesabelo uMnumzana Willis Mchunu usexwayise ukuthi lolu daba lusombululwe kungeladlakela.
Are the root causes here? How should they be addressed? And we can't do it by ourselves. We can't impose them.
Kukhona yini imbangela la? Ingasombululwa kanjani? Lokhu asingeke sikwenze sodwa njengohulumende. Asingeke sitshele abantu ukuthi benzeni. Kufuze sibabuze ukuthi licabanga ukuthi lolu daba singalusombulula njani bese siyaphuma lomhlahlandlela. Asikufuni ukungahlaliseki kwesimo kulesi sabelo kanti asifuni abenza izinto ezingekho emthethweni.
Ngo-2008, uqhamuka xenophobia kwele South Africa kwafa abantu abafika amachumi ayisithupha. Udlakela olufanayo lubuye lwaqhamuka futhi ngo-2010 lango-2015. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizamka uthi uzasebenzisa umncintiswano weCOSAFA ukulungiselela ukuphatheka kweqembu leli kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-AFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Phakathi kwabadlali abangamachumi amathathu lantathu umqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uSunday Chizamba ubize abadlali abayithoba munembili kuphela abadlala besekhaya kwele Zimbabwe kusithi abanye bonke badlala ngaphandle kwelizwe. UChizamba utshele intathe zindaba ukuba lokhu kwenze ngoba efuna ukusebenzisa umncintiswano weCOSAFA njengethuba elokuba ahle alungiselele iqembu lakhe ukuphatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNashi Mgogoyarira uthi lokhu kutsho ukuba iqembu leZimbabwe selingaqhuba nzima kumncintiswano weCOSAFA ngoba abadlali balo bengajwayelanga ukudlala bebonke.
Iqembu eselikhethwe nguSunday Chizamba wakubana lidlalele iCOSAFA, ye ngibona lilihle ngoba likhethe abafana abaningi abangaphandle kwelizwe abakade badlala phandle, abanye abaqalisa ukudlalela i-national team, kodwa ngibona zani inkinga izaba kuma-combinations ngoba bayaqala ukubana bedlale bonke.
Olandela umdlalo wenguqu uSibonakaliso Ndlovu uthi uChizamba wenze kuhle ngokuhle abizi abadlali afuna ukubona kumbe bengamphathisa kumkhankaso we-AFCON ngoba amathuba okuba labo kwesikhathi eside bengalandanga umncintiswano ofana lo weCOSAFA engekho.
USunday utshengise ukuhlakanipha kakhulu ngokubiza abadlali abazadlalela i-AFCON ebabize kuCOSAFA ngoba usezahle ebone ukuthi bengamncedisa njani ekwenzeleni ukuthi bewine ku-AFCON. Ikanti vele lezi fa ibingeke imnike amalungelo aneleyo ukuthi alungiselele for i-AFCON.
Umgogwarira yena uthi inkinga layo ngeyokuthi aluba inhlanganiso yebonanga ukuqhutshwa komdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association iZIFA iyakhetha umqeqetshi ozaqeqetsha iqembu lelizwe ngoba uChizamba ebambwe lesi sikhundla kusadingwa umqeqetshi omutsha.
Kathesi singathi yena izingu-interim coach, so uyabe elungiselela njani kwaphambili yena engasuke ozazibamba.
Umncintiswano weCOSAFA uzaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi mhla zingamashumi amabili lesikhombisa, njalo uzaphela ngenyanga ezayo ekaNhlangula mhla ziyisikhombisa. Iqembu leZimbabwe yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye. Umkhankaso we-AFCON wona uzaqhubekela phambili ngenyanga kaMpandula. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ngakolunye uhlangothi, iZimbabwe Electoral Commission isixwayise njalo uzulu weZimbabwe ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungavula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyana la vanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.